Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena wuzedu zanasi chipiri kukadzi 2018. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinoungana kubuhera zvichiona kuradzikwa kwemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechitatu chapfuura kuSouth Africa uko vairwara nechirwere chegomarara. Vekune dzimwe nyika kusanganisira America, Britain, Sweden nedzimwe nyika vanounganawo mumusha wekwa humanikwa kubuhera vachionawo kuradzikwa kwavatsvangirai. Vamwe vanhu vanokanganisa musangano weNational Peace and Reconciliation Commission muBulawayo vachiti commission iyi ine vanhu verudzi rwechishona vakawanda kudarika vechindevele. African Union Commission inosangana nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ichibva yasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndokunyorerana zvibvumirano nehurumende. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvaitika pakuvigwa kwavatsvangirai uye zvakaitwa navatsvangirai apo vaive vapenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakangana kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tichange tiri kutarisa upenyu hwavatsvangirai uyezve kuradzikwa kwavo nhasi. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.